Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 1 gunyana 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vechidiki vavo nyange vakaendeswa kuNational Youth Field Service iri kurehwa iyi, vachibvako hakuna mabasa, hakuna mikana, nyangwe kuti vanzi vapinde muchipurisa kana kuti muchisoja, ikoko kwacho kwagara kunototi hakudi munhu kuti atanga aenda kuNational Youth Service.
Imwe nyanzvi inoti National Youth Service haina zvainobatsira vechidiki.
Chishuwe chedu ndechekuti dai tichiudzwa paine nguva tongonzwa nguva dikidiki pangoiswa notisi. Takaona kukwira kwezinhara nematogeti aikwira mumabhonzi, mari iyo inozoiswa futi kuna mapasenja. Munhu anonzi pasenja akaremerwa zvikuru nyaya yekukwira kurikuita zvinhu mhoro usingakwiri.
Kambani yeZupco inoti kutanga nhasi china yawedzera mari dzekukwira mabhazi zvakapetwa kaviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Panguva iyo mhirizhonga ichiramba ichiitika pamisangano yokuti vanhu vape pfungwa dzavo pamusoro pekudzorwa kweNational Youth Service, sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvavadiki yeParliamentary Portfolio Committee on Youth Affairs vaOmega Spanda vanoti vari kunyora gwaro pamusoro pemhirizhonga dzakaitika pamisangano yaikurukurwa nezvekudzorwa kwechirongwa cheNational Youth Service. Gwaro iri richaendeswa kuparamende. Misangano iyi yakavhiringidzwa kuBulawayo nekuWatsomba kuManicaland nevanofungidzirwa kuti vadiki vebato reZANU-PF. Vamwe vakapinda mumisangano iyi vanoti vakarohwa pamisangano iyi nekuti vakanga vachiramba kuti National Youth Service idzoswe. Vanongorora zvematongero enyika vaJoey Mabenge vaudza Studio 7 kuti vechidiki havana chavanowana kuNational Youth Service, vachiti chinodiwa iko zvino mikana yemabasa.
Nyaya huru iripo apa pavahwande inyaya yokuti munyika hamuna kana dambudziko. Ngainditaure namashoko echingezi ndichiti hamuna shortage yenzvimbo dzekuti vechidiki vadzidziswe mabasa amaoko. Hamuna zvakare dambudziko renzvimbo dzekuti vechidiki vange vachidzidziswa mabasa akafanana kana nekuti vaite muhunyanzvi muzvinhu zvakafanana neengineering kana kutobhururutsa ndege chaiko, kana kungava kuita magweta, kana kungava kuita varayiridzi, kana kungava kuita madhokotera. Vasingatodi kuita madhokotera vaya vanokwanisa kana kunge vachiita hunesi, nzvimbo idzodzo dzizere.
Saka chisipo apa chii vaMabenge?
Chisipo munyika muno mikana, chisipo munyika muno mabasa. Ndosaka maane dambudziko raakuitika rekuti nyika yaakutrenera vamwe, yaakuti ikatrena mavarayiridzi vobva vamhanya kuenda kunana Rwanda, vamwe vobva vamhanya kuenda kunana ivese vatrenwa, vamwe vobva vamhanya kuenda kunana UK nedzimwe nyika dzakadaro. Inhau yekuti mamiriro ezvinhu munyika aita manyama amire nerongo yave nyika yakamira nemusoro kuita chamupidigori.
Zvoitwa sei vaMabenge? Chii chamuri kutyira?
Tikasabata nyaya yamabasa, vechidiki vavo nyange vakaendeswa kuNational Youth Service iri kurehwa iyi, vachibvako hakuna mabasa, hakuna mikana, nyangwe kuti vanzi vapinde muchipurisa kana kuti muchisoja, ikoko kwacho kwagara kunototi hakudi munhu kuti atanga aenda kuNational Youth Service. Munhu anongobva kufomu 4 kana form 6 achiinda achinosvika achitrainwa kuita kuita musoja muuto kuita mupurisa kana kunzi ainzi ari ku Air Force hazvidi National Youth Training Service izvozvo izvo. Saka ndinoona sekuti izvo zviri kuitwa izvi zvinhu zvisina kunyatsa kufungwa neudzamu. Zvinenge zvakuita sekuti vari kuda kuzviita vakaona sekuti vechidiki vanga vaine kahunhu kekushungurudza vaya vakazochenjera uyezve vazhinji vavo vakazoti samukei vakura kwaakuda kunzi kuchigadzirwa vamwe vechidiki vanenge vachisvika vachiita zvaiitika munguva dzana 2004-2005 hameno kumasure ikoko kwaishungurudzwa vanhu nenational youth service iyoyo zvatinoziva. Saka dambudziko riripo ndo rinofanira kugadziriswa mikana namabasa kwete zvimwe zvatiri kuda kunzwa zvenational youth service izvi.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaJoey Mabhenge vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Mutauriri webato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoramba mashoko ekuti mhirishonga pamisangano iyi iri kukonzerwa nevatsigiri veZANU-PF. Kambani yehurumende yeZimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO yazivisa kuti kutanga nhasi china 1 Gunyana yawedzera mari dzemabhazi zvakapetwa kaviri uye ichange yave kubhadharisa nemari yemunyika pamwe nemari yekunze. Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevafambi rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vashora izvi vachiti mihoro iri kutambirwa nevanhu munyika haisi kuenderana nekuwedzerwa kwemari dzemabhazi kakapetwa kaviri pamwe nokushandiswa kwemari yekunze vachiti vazhinji vari kutambira mari yemunyika. VaGoliath vanoti vachange vachiongorora kuti kambani yeZUPCO ichagadzirisa here zvinonetsa vafambi nemabatirwo avanoitwa mushure mokukwidzwa kwemari dzemabhazi uku. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye navaGoliath.
Zvinhu zvinorwadza kwatiri kuti kukwira kwemuchovha hakusi kuenderana nemari dzatiri kuwana, dzimwe dzinotambirwa kumabasa nemari dzinoshandirwa nevamwe vanoshanda vakazvimirira. Zvinhu zvinongotirwadzawo kuti dai zvichifambidzana mari idzodzo izvi zvinhu zvakanaka, asi kukwira kuri kuita muhoro nemapesendeji mashoma, asi zvinhu zviri kungokwira. Chishuwo chedu ndechekuti dai tichiudzwawo paine nguva tongonzwa nguva diki diki pangoiswa notisi. Takaona kukwira kwezinhara matogeti aikwira mumabhondi, mari iyo inozoiswa futi kuna mapasenja. Munhu anonzi pasenja akaremerwa zvikuru nyaya yekukwira kuri kuita zvinhu muhoro usingakwiri.
Pane zvamuri kutarisira kuti zvigadziriswe nekambani yeZUPCO here mushure mekukwidza kwavaita mitengo uku?
Tikungotarisawo zvakare kuti motikari idzi dzinokodzera here kunge dziri pamugwagwa, uyezve tikutarisawo futi zvinhu zvecustomer care kuti tive neukama hwakanaka pakukwira mabhazi nemuchovha. Nekuti mumadhorobheni umu mabhazi ari kuzara zvikuru, kune standing inenge iri kuitwa. Vanhukadzi vanoti varinge vachishungurudzwa kana kuti vachikodzero dzavo dzichityorwa nekuti vanonzi vamire vakazemberana nevanhu vechirume. Zvavanoti izvi hazvina kuvanakira. Ndo zvimwe tikutakumbirawo futi kodzero dzehama dzedu dzinorarama nehurema kuti zvigaro zvavo zvinofanira kugara zviripo zvakachengetedzwa. Kana vakapinda mubhazi vanhu vanofanira kusumukira, hakuchisina zvakanyorwa ndarava, panga pakatonyorwa kuti zvigaro izvi zvakachengetewo dzwa. Kana zvaakudikanwa munhu anokwanisa kusumuka achipirawo hama dzedu dzinorarama nehurema. Saka tikungoti izvozvi ndo zvimwe zvatiri kutarisa. Kodzero futi dzevanhu vakwegura, vanhu vakwegura futi vanofanira kukosheswa. Vanoti vanotukwawo zvakare kana vachikwira mabhazi kunzi muri kuenda kupi, kana kuti madi kudzokera kumba nguva dziripo hee, hamusi kubva kumabasa. Vanoti izvi vanenge vari kuchorerwa kodzera kana kuti pachirungu kuabhuiswa nevanhu vanenge vechidiki vanenge vachibva kumabasa vanoti hanzi mutsvage mutaundi. Saka vanoti zvavazvifarire nekuti vanhuwo vakafana neiwo vanenge vauya kuzotenga mushonga kana kuzoita mamwe mabasa akasiyana siyana.
Avo vange vari mukuru wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kukadoma neStudio 7.
Mutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi vanotarisirwa kushanyira Zimbabwe mangwana murwendo rwemazuva maviri apo vachavhura gungano revarimi reHarare Agricultural Show nemusi wechishanu mushure mekukokwa nemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa. Mutsamba yehurumende yeBotswana vaMasisi vachapinda misangano navaMnangagwa yekuziya mikana yekudyidzana pakati penyika mbiri idzi. Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakatsinha mashoko aya nezuro pamusangano wePost Cabinet Briefing. Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti vaMasisi vanotarisira Zimbabwe neziso rakasiyana nerevaimbove mutungamiri wenyika yeBotswana vaIan Khama, avo vaive vakabuda pachena kuti vaisafara neutungamiri hweZimbabwe. Izvi zvinoteverawo kukokwa kwakaitwa mauto eBotswana kumabiko eZimbabwe Defence Forces kuHarare kutanga kwemwedzi uno. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro cheTshwane University of Technology muzvinafundo Rikim Konza kuti tinzwewo maonero avo.
Chokwadi zvamuri kutaura, ukama hweZimbabwe neBotswana hunenge huri kuramba huchiita zvakanaka kubva kupinda kwakaita vaMasisi kuva mutungamiri wenyika. Tinoziva kuti kumashure uko vakama vakanga vasinganyanyise kunzwanana nevatungamiri veZimbabwe, ndokuti nevatungamiri nekuda kwekuti kunyange vaMugabe pavanga varipo, tinoziva kuti paita nyaya dzekuchinjana kuchinjanwa kwemashoko asina kumira zvakanaka pakati pavakama navaMugabe. Kunyange papinda vaMnangagwa hazvina kumhunya chinja zvakanyanya, nekuti tikatarisa kunyange gore rino rino chairo chairo muna February takaona nyika mbiri uko kwaiitaurwa zvakanaka nevatungamiri venyika idzi pamusoro peukama hwavo.
Ndingatarisawo kuti makatarisa mafambiro adzinoita nyika idzodzi, zvinganyanya kubatana padziri ndezvipi?
Panyika mbiri idzi ndinoona sekuti dzingabatana panyaya dzezveupfumi. Tinoziva kuti Botswana inozikanwa nenyaya yemadiamonds. Dzingabatanawo panyaya dzokurima, dzingabatana panyaya dzezvechinyakare, tingati nyaya dzeculture dzinobatana zvakare nekuda kwokuti dzinoshare maboundaries. Panyaya dzezvematongerwo enyika, tinoziva kuti munhoroondo yekusunungurwa kweZimbabwe pane vamwe vatungamiri kunyanyanya vezapu vaimboenda kuBotswana zvichidaro. Saka pano dzinodyidzana panyaya dzakati wandei chaizvo.
Ndingapedzisira zvangu ndichitsvagawo kuti kunzwisisawo kwenyu nezvemitemo yemiganhu kumabhodha uku pakati peZimbabwe neBotswana zvimire sei mazuva ano?
Mazuva ano hatisi kunyanya kunzwa zvakawanda pamusoro penyaya dzezvemiganhu pakati peZimbabwe neBotswana. Kana kuri kuti pane zviri kutaurika, handina kunge ndazvinzwa. Ndokunga nyaya yatingangode kuwedzeredza inogona kusaita kuti ukama hwenyika mbiri humire zvakanaka inyaya yevana veZimbabwe vari kuBotswana. Tinoziva kuti nyaya dzatinonzwa kubva kuBotswana ndedzekuti vanhu vanombobatwa zvisina tsarukano, ndikutaura zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvaenda kunoshava kuBotswana ikoko. Pane kusabatwa zvakanaka kwavanoitwa kwatinoverenga mumapepanhau kunoita kuti hurumende yeZimbabwe kana iri hurumende ine hanya nevanhu vayo inofanira kushungurudzika nekuti izvozvo hazvibudi zvakanaka.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro cheTshwane University of Technology muzvinafundo Rikim Konza vachitaura vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. newzimbabwe.com rinoti makomishina mazhinji eZimbabwe Anti-Corruption Commission vari kupomerwa mhosva yekutambira mari dzechioko muhomwe kubva kuvakuru vekambani yemafuta yeNational Oil Company. Zvinonzi kutanga kwegore rino, Sangano reZimbabwe Petroleum and Allied Workers Union rakakumbira Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti iferefete mukuru weNational Oil Company vaWilfred Matukeni pamusoro pemashandiro avanoita pabasa, vachiti vakuru pakambani iyi vari kuba mafuta vachibhadharana mihoro mikuru uye vachimbunyikidza vashandi asi pasina chakaitwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Gwadi, kwechitudzira kauti wadya jena abvumirwa kuenda kuEurope. Munchiti kwanyika inovakwa nevenevayo. Ndokuvaka nyika hereko, wakaba mari yakasviba kuti tsva wadya jena. Waenda kuEurope, muchiti kwanyika inovakwa nevenayo nevenevayo. YeZANU-PF haisi yecorruption, ZANU-PF haisi yemhirizhonga. Chii chechamuri chiri kuitika vamugwadi? Chitaura katiwewo mugadiwe. Nunyanya kutaura stereki, chitaura. Ani makavharira vanasikala, makavavharira, vakabaka vanasikala ma 5 million makavavharira. Vana vadya jena vachivakufly vakuenda kuEurope. Vakaba mari yemacitizen, mari yenyika. ZANU-PF, corruption nesa namunangagwa wenyu, corruption. Ende musasvora, nangirike musasvora Dr. kuno South Africa uya akaburitsa chokwadi uya. Musamusvora chamamunyorera tsamba ku South Africa chii. Maitsama kuda kuzama kuita sei kuti kwanzi iye akakanganisa, akakanganisa chii? Alright, unyaya kutaurisa wemugwadiwe uchishora maopposition party, uchishora vamwe vana, usi kuona zviri kuitika izvi. Wa usingaoni zviri kuitika, wadya jena ari kuenda kuEurope kodi? Izvo makavharira sikala, makamuvharira chisikala, muchiti kai sikala hatendeki kana kubuda mumujere, haasi kuchitozobuda mujere, asi wadya jena akabuda, mukamupa pasipoti yake akarova pasi. Munangagwa, misodzi yavana vezimbabwe haidonheri mahara. Kana uri sewemugwadi iweweka, make sure panochinja president wemuzimbabwe, make sure uri uzvisungire pamutomatisi ubve wafira ipapo. Kozo vakashungurudza macitizendi wemugwadiwo, unotaura nyobvo, unotaura nyobvo, ndwenyanya, unoti vamwe nyanya, we ndwenyanya. Chipindura yakachitiudza kuti kwadya jena ari kuenda kupi. Vakaba mari yenyika yese, makamusunga, hamuna. Asi vanasikala vari kusafiswa justice kuti makaponda more blessing. Makusunga sikala, makumuvharira, hamuchadi kuti abude. Sikala ngabude mujere. Tiri kuda UN iuye kokuita mafree and fair election kuno muZimbabwe. Mbavha dzevanhu dzeZANU-PF mavharisa nyika yese, zvo vane Zimbabwe vari kutambudzika, tiri kutambura. Nonsense.
Pastudio 7 apo mai Chikanda kana kuti mai Musara pambare pamatagari papambare pano, tichingotiwo tokumbira minamato, minamato ngatingobetseranaiwo nemunamato kunamatirawo vasikala navasitole. Zvazooma nyika iya yakuinda kumawere, zvazooma manje. Tatenda hangu Studio 7, ndinivo pambare.
Vedu woi, makristu woi, munoti tiri makristu wekwana Mwazha, ana Johani Marange, ana Johani Masawei, mese mazedcc, ana Mbungu, munoti tiri pashi pehurumende kuita pashi petsoka dzamugwadi. Mugwadi mwamuona here zvaakatakura pasi penyika here? MaBhaibheri munomaerenga, munomadini? Muromo unotaura mugwadi pamusoro pemuntu wafa ngepolitics munozwa here? Kudenga kuna Mwari, hapana chisikaperi. Chisikaperi ndirwo rufu rwega, zvichaperesa. Mhuri yekwamugwadi, vana vake, femili yakwe, pane basa. Zvinondikudza maningi ngezvekuti Mwazha unoti usikavhotere iwoni neZANU-PF kudenga haendi. Kupatisa madhara akafunda, maticha chichi, hapana usikazi kufunda pakati pechechapo. Asi mweshe munokona kupatiswa ngesimba raSatani. mangwani muchazoiona video yenyu yekudenga ichitaura imomo muchiite zvomunoita vanhu vamwari ziyai mwari usapatiswa ngemaoni nawo ngematungamiriri enyawo ndatenda zvangu
makandipa vashamarari vedu vepastudio seven ndiroda kutaura nayo nhasi uno inhauya mugwandi mugwandi usafare uchinzwa munhu wese achitaura kungoti mugwandi ari pano mugwandi ari pano mugwandi ukati kupembedzwa hakusi kupembedzwa unoita munyama nazvoizvi nezvauri kuita izvi zvokuti unonyatsoziva kuti nyaya iyi iri pachena inozikamwa ndimi mazviita vezanupiefu asi unoonekwa uchiramba uchisvora uchitukirira pamusoro pazvo izvozvozvo ndinonzwa kukunyarira nezvaunoita izvi mugwandi wakutoita semunhu asina kuenda kuchikoro nezvauri kuita izvi nyaya inoitwa nevezanupiefu iri pachena chaiyo chaiyo iri pachena unoona uchiramba uchikakavadzana taimbove muzanupiefu isu muzanupiefu taimbovemo tichiita misangano yacho tichaidawo chaizvo tichifungidzira kuti ichachinja hapana zvatisingazivi zvinoitwa imomo mhiko makatopanana mhiko kudhara kuti chekutanga usashoropodze mutungamiriri wenyika pajikerere hazvitendegwi kwai chero ukaona chakaipa pana munangagwa kusatauri nyarara chechipiri munee muchikurudzira kuti rova tuka vhiringidza vari kuita musangano hausungwi hauna chaunoitwa mapurisa chaiko chaiko makasosa makapedza makavaudza zvokuita kunga kumacio kana kumataredzi mhosva makasosa makapedza makavaudza zvokuita mune muchiziva ri chero munhu akanzi asungwa asungwa haana zvaanonoitwa anonoregedza nhasi piasi jamba akasungwa ari hatimbonzi kushungurudzwa kwake kana kuita sei agere mushe samambo ari mumusungu vana jobs kana kusapihwa bell inhau yekuti makatovaudza kudhara magweta makavaudza kuti musavape bell ngavafiremo muchitokisi mujere ngavafiremo ndozvakaudza izvo tikutozviziva pasi rese riri kuzviziva ndozvamakaita vezanupiefu asi mukabvunzwa hamubvumi mune muchiramba mutaura ataura uyu nhasi uno ati chinzvimbo chauri ichocho icho chaimbove neumwe munhu akachisiya uchachisiya mugwandi inguva isati yakwana ichakwana nguva uchachisiya iwe wega uri kuda kunyanya kuonererwa uchitaura zvisiri izvo uchishoropodza mapato akazvimiririra zvamunoita chaizvo zvaunenge waita chaizvo chaizvo unozviramba ende unongochitoziva toti unoramba apa uri kuseka uchiseka namose rugari uchiseka vamuzorova vaiita musangano wavo mukavavhiringidza vhiringidza nhasi wobuda uchiseka kugarika nekugarika kwako ikoko tichaona kuti uchasvika kupi nezvaunoita izvi mugwandi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera timirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sondo rinouya, Britain ichange yave nemukuru wehurumende mutsva anotsiva vaBoris Johnson. Nhengo dzebato reConservative Party dzichasarudza pakati pavaRishi Sunak naAmai Liz Truss, avo vanoonekwa sevane rutsigiro ruzhinji kupfuura vaSunak. Muchikamu chino tinotarisa zvekuitika muAmerica. Mamirioni nemamirioni evadzidzi muAmerica vakakwereta mari kubva kuhurumende yeAmerica kuti vadzidze muzvikoro zvepamusoro vacharegererwa zvikwereti izvi kusvika pazviuru zvinoita makumi maviri $20,000. Tabata vanodzidzisa pachikoro chepamusoro cheIndiana University of Indiana muno muAmerica muzvinafundo Stan Mukasa kuti vatiudze mamiriro akaita nyaya iyi.
Nyaya yezvikwereti zvewana wekuchikoro zvinobva kuhurumende inyaya yakagara ichishungurudza wanhu kwemakore mazhinji chaizvo. wanu waka wana zvikwereti izvozvo zvokuenda kuchikoro wanonzi wane matrillion dollars akawanda ezvikwereti. Saka zvakunetsa kuti wabhadhare zvikwereti wachiono imwe mari yekuzvichengeta yekuchengeta mhuri dzavo. Saka president waBiden wakawembisa kuti kana wawa president wachaderedza mari inofanira kubhadharwa nemunhu wega wega. Saka munhu wega nechikwereti kuhurumende anogashira mari inosvika iri pasi pe $120,000 pagore achabvisirwa $10,000 asi ozobhadhara imwe. Asi waBiden wari kuramba wachinzi ngawafunge futi panyaya iyoyo. Ko wari kunzi kuvangodi kupuvangoregerera kuti mari hauchabhadhare ngekuti zvinobatsira kuwaka upfumi hwenyika. Vanhu kana wasabhadhare kuhurumende mari yao yaunga ufana kubhadhara, mari yacho iyo wachazoisendesa kukudza upfumi hwenyika, kutenga zvinhu, kutenga mota, kutenga dzimba, zvese izvozvo.
Ndinoona sokuti pane kusafara kana kuti kusawirirana pakati pebato Democratic Party neRepublican Party panyaya iyi, uyezve ndinoita sokuona kuti kune vamwe vari Democratic Party vanoita sokunyunyuta nenyaya iyi. Chii chiri kunetsa apa profesa? Sei vanhu vose vasingamanyiri kutambira zvakaitwa navaBiden izvi?
WeRepublican Party hawasi kuda, wanoda zvavo kuti mari ideredzerwe, asi hawadi kuti kuderedzwa kwacho kuitwe pasi pawaBiden. WeRepublican Party hawana kumbogara muupenyu hwavo wakasapota nyaya yekuti zvikwereti zvideredzwe. Saka wabvumirana, chimiro chavo ndechekuti kana wakakweta mari, kana wakapuwa mari nehurumende, unofanira kuidzorera. Manje tiri kutarisa matrillion dollars akawanda. Vanhu vari kubva wakagraduata muzvikoro wanozoiona kupiko mari yekuti wanike wabhadhare zvikwereti nekuumba misha dzavo, dzimba dzavo, mhuri dzavo. Koziva kudivi remadhemokrats, kune riri divi remadhemokrats anoti 10,000 idiki, madiki kubva mangoregerera yese yakadaro. Saka waBiden wari kunzi ngawambofunga futi panyaya iyoyo kuti wangobvisa chikwereti chacho. Kune vamwe vanhu vane zvikwereti wasati waibhadhara wakagraduata makore mazhinji chaiwo, hanga wasati wabhadhara. Saka wari kunzi chingoregerai vanhu. Zvikwereti zvacho izvozvo ngazive iye inonzi human capital investment. Human capital investment kutraina vanhu, kudzidzisa vanhu kuti vakwanise kuwaka upfumi hwenyika.
Munoona sekuti nhano yakatorwa navaBiden iyi ine chekuita here nesarudzo dziri kuuya dza 2024 nedzidzo dziri kuuya gore rino?
Kwete, kubvira pavakatangisa kukampena waBiden waitara nazvo, chinhu chavakapromisa wasati watomboita maelections. Saka handisi kufunga ba kuti waBiden wari kuitira wakatarisira kumaelections kwaNovember. Vamwe vangafunge kudaro zvavo, asi chinhu chavagara wakaplana kwenguva yakareba chaizvo.
Avo vange vari vanodzidzisa pachikoro chepamusoro cheIndiana University of Pennsylvania muno muAmerica, muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi inoti National Youth Service haina chainobatsira vechidiki. Kambani yeZupco inoti kutanga nhasi china yawedzera mari dzemabhazi zvakapetwa kaviri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichiti mosvera zvakanaka.